Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri, njira 15, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko ari kubva kumicha yevazhinji yemabhuku nechitungwiza ekuti mapurisa nemauto vari kushungurudza vagari. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti muzinda waro weMorgan House, weMorgan Tsvangirai House uyo unonyanyozivikanwa nezita rekuti Harvest House, vakapiswa nezuro nevanhu vasati vazivikanwa. Bato rinopikisa reNational Patriotic Front kana kuti NPF rokurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vasiye chigaro richiti zviri pachena kuti vakundikana kutungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko ari kubva kumisha yeveruzhinji yemabvuku nechitungwiza ekuti mapurisa nemauto vari kushungurudza vagari. Sangano iri rinoti vagari vanga vachimutswa mambakwedza anhasi vachirohwa pamwe nekushungurudzwa uye kumanikidzwa kubvisa matombo nezvimwe zvanga zvakavhariswa migwagwa nevanhu vakaratidzira nezuro. Mugwaro raburitswa nesangano iri, sangano iri rinoti riri kuyambira mapurisa nemauto kuti magweta haasi kuzotya kukwira kumatare edzimhosva kusungisa vose vane chekuita nekushungurudzwa kwevanhu uku. Ukuwo bato reMDC rinoti muzinda waro weMorgan Tsvangirai House uyo unozivikanwa zvakare nerekuti Harvest House wakapiswawo nezuro usiku nevanhu vasati vazivikanwa kuti ndevanaani. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti motokari dzingangosvika 10 dzakanga dzisina kunyorwa dzakasvika pamuzinda wavo dzizere nevechidiki avakapaza musuo ndokurova vanochengetedza muzinda uyu vasati vakanda mabhambu yepeturu munzvimbo inosvikira vanhu. VaMafume vanoti vachaendesa nyaya iyi kumapurisa kunyange hazvo vachiti vanoziva kuti hapana zvinobuda zvine musoro. Kuparadzwa kwemuzinda webato rinopikisa uku kunoitika pazuva rekutanga vanhu vapinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekukwidzwa kwemutengo wemafuta edzimotokari. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa panyaya iyi. Asi vaMafume vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti kunyanga hazvo vaparadzirwa muzinda wavo, sebato vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzirambe dzichitevera runyararo.
Kwasvika mota 10 dzanga dziri unmarked dzakazara mayouth vakabva vapinda vabreka padoor vakarova security vakapisa pareception vobva vatraya kukanda mapetrol bhombu mudenga ndokubva vatiza vakananga kumusoro vachibva ipapo.
Munoziva here kuti aita izvi ndiani?
Tinofungidzira kuti vanhu ava vari kushandiswa nehurumende yavamunangagwa anova iye mutungamiri wezanu kuti vange vachiita mabasa ava. Mabasa akanga achiitwa nevarume ava munguva yava Mugabe ndivo vanga vari varume vaitenderera vachipemberera nenyika vachiita zvinhu zvakawanda zvekupisa manewspaper zvekurova masupporters eMDC. Vakanga vachifamba vachiti vachinja, asi tiri kuona kuti ngoma ndiyo ndiyo voda kupuma mhosva yacho kune vanhu vavanenge varova vavanenge vapisira zvinhu nevavanenge vauraya.
Patsva zvinhu zvakawanda sei?
Vapisa pareception area padesk azoita rombo rakanaka rokuti moto wacho hauna kuzospreada kudenga. Mapetrol bhomba anga akandwa haana kuputika saka hauna kuzospreada kumusoro, asi pareception area pese patsva.
Asi hapana hapo akuvara?
Pane vasecurity varohwa, asi muzuva ranhasi tinonzwa kushushikana rakaitika August 1 Moshanti report ikaitwa haisati yatevedzerwa asi tiri kunzwa kunzi kune runyere kupero kuti kune vanhu vaviri kana vatatu vashaikirwa neupenyu nevazhinji vakuvara zvikuru vari kunanga kuzvipatara zvakasiyana siyana munguva yatiri kutaura iyo ino.
Moita semanje nenyaya iyi yekutsva kwaita mahofisi enyu?
Isusu yedu tinokurudzira masapota yedu kuti varambe vari munyararo. Inyaya yeresearch leadership icharipota kumapurisa avo chero zvavo ari mapurisa ezano, asi munguva inoiyi tiri kuramba tichidzokorodza kuti runyararo ndo runobetsera nyika. Ngatigarei pasi patafura, tigare patafura tiise musoro pamwe chete, tara chimwe hachitsvanyinda.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7. Ukuwo rimwe bato rinopikisa reNational Patriotic Front kana kuti NPF rakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasiye chigaro richiti zviri pachena kuti vakundikana kutungamira nyika. Mumashoko kuvatore venhau, mutauriri webato iri vaJelas Mavarire vati vari kurwadziwa zvikuru nemashoko ekuti pane vanhu vakaurayiwa mukuratidzira kwakaitika nezuro. Vanhu vanga vachiratidzira vakanga vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Gurukota rezveugadzikana kwenyika vaOwen Ncube vakaudza bepanhau reHerald kuti bato reMDC pamwe nemasangano akazvimirira ndo vakaronga kuratidzira uku, uko kunonzi kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vanodarika mazana maviri vasungwa. Vamavarire vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti matongero avamunangagwa ndiwo upa kuti vanhu varatidzire.
Isusu tiri kuti vanhu ava vakonewa. Tinozviona even kutimu dzebhora kuti kana zvorairi dzakonewa anodzingwa, anobva oenda, totanga zvinyuwani. Ava vanhu ava vakonewa, vakabvuta masimba, vakapinda nechihurumende chavo chemusengapere vachiti vamugabe vanga vakonewa, vachiti ivo ndivo vanga vari vana mazvikokota vanogona. Vanhu vane mvumo under section 67D yeconstitution yemuno muZimbabwe kuungana kana kuti munhu ari pachake dunga munhu kuti ange achishoropodza hurumende kana kuti ane muono wakasiyana nehurumende yemusi uyoyo. Saka isusu sebato tiri kuti aiwa, imimi makonewa, makonewa kutonga nyika. Ibva ipapo nyika yotongwa nevanhu, yodzorera nyika kuvanhu.
Asika hurumende iri kuti pane masangano ekunze nenyika dzekunze dziri kupindira munyaya dzekutongwa kweZimbabwe dzichida kupidigura hurumende dzichishanda nezvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe.
Zvikonzero zviri kuita kuti vanhu vaende mumastreet vande demonstrate, zvikonzero zviri mukati menyika ino, zvikonzero zviri mukati mevana veZimbabwe, mumatumbu evana veZimbabwe vane nzara, vasingakwanisa kuenda kundotenga chingwa chiri kuita $3, vasingakwanisi kuenda kundotenga chigaba chemajarini chiri kuita $10, vasingakwanisi kundotenga Coca-Cola inoita $3, vasingakwanisi kundotenga chigubhu chemazowe chevana vavo chaakuita $30. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri mukati medu. Mukati medu mune nzara, mukati medu mune kuchushikana, mukati menyika yedu mune kumbunyikidzwa. Ndo zvinhu zviri kutuma vana kuti muone vana vachienda mumigwagwa vachindoratidzira kuti aiwa, isusu taneta neutongi huripo.
Mutauriri webato reNPF vaJelas Mavarire vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumwe wevaive mukuru muZanla High Command munguva yechimurenga vaBernard Manyadza havaizikanwa nerekuti pakachipowera vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge varemerwa nemutoro wekutungamira nyika uye vakundikanawo kuzadzikisa zvido zvevakarwa hondo yerusununguko sekuvimbisa kwavakamboita.
Kusikuraja kuri kuitwa nevanhu infrastructure nekuti zvinezvi chinhu chinonzi hope, tonzi tarisiro kuvanhu hakuchisina, nokuti kwete kwauri kucheuka. Zvinezvi kuri kuti chinhu chinonzi weather yezveglobal warming iyo inonzi politics dzisina tariro yemberi, ndo zviri bhizi kutswanya ikonomi yeZimbabwe izvozvi. Kuti tinyatswanatsanangure kuti zviri kubva nepapi zvichienda nokupiro dhiziri petrol, parafini, nema getu. Kutizinio hili ndozi nziru kushota hindi ndozi nzula kuzeezwa na wanu. Asi wanu wanu ziwa kutizikerwa zetu ziri kucherwa. Ati tauri kwa kutiziri kuhunza mari. Zita kutawari kwa kutiziri kuhunza mari. Jatiri kuhunza zizu. Miguwa kwa hirikula mba chita makomba. Wana atisha kwa kwa nisi. Kwenda kana kumabasa. Ninyo kuti hakuna viwelo. Wamu atisha zivi magezi kwe mwezi. Nema ziki akatulikidzana.
Asika iyo urumendi erikuti kuratidzira kuri kukonzerwa nemasangano akazvimirira uye vamwe vari kuti vekunze.
Handinga miri kutaura nemunhu wokunze kuti handina diziri. Musashora vanhu vedu sezvaiita zvimiti zviya zvichinzi community inspired. Kuti vanhu vangu vandanga ndakadzvinyirira kudai vangave here vanhu vangakwanise kuita chakadai ichi. Vanofanira kunge vari kuitwa inspired namacommunity. Ndozodzokorora vedu futi kuti vanhu vedu havakwanise kufunga kuti zvino tine nzara. Ezina atina magezi, atina diziri. Tirikusha ya kutito bunza ani kukutiko zada ya kusika hapa. Ni makaye, zonzi mafuri kwa newari kuze. Musa funga wanu ya kutu waka pusa please. Watu waka gwara.
Ngati mbo tarise iwo imwe nyaya va manyadza. Titarisa ozi chemo zi waka rwa honde erisu nukuko. Ziriku gadzirisu kwa wei rine urume ndecha.
Ukukune frustration ilibiti ya pile up and pile up and pile up. Iye zinezi zaakura tizase kuno nzi ipawa stirago ye vanhu wari kutunga mila association izi aa vanhu wari kungo reminder chet wari muhurumende wari kutunga mila kuti kune chibvumirano chakange chakaitwa kulangesta 1979 chokuti kuchamobilizwa efandi yekuti vanhu vagoitwa rehabilitate asi mai iyo yakabiwa.
Mumwe vaive mukuru Musanlai Command nguva yechimurenga vaBernard Manyadza vaizikanwa nerekuti pakachipoera vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Iyo zvino tombotarisa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya ane ine Studio 7 sezvo achiratidza mafungire evateereri.
Isu tinoti vanhu ngavarambe vari mumugwagwa kusvika munangagwa abva na chiwenga wake vose ngavabve vari tunyika ii imbotongwawo nevana vadoko nyika inake pakuti madhara ndo anoramba achitotifiwewo ikwire apa zvinhu zvakatooma munyika macho vanhu vachichema kuti zvinhu zviri kukwira purezidendi anobva oanaunza kuti fiwo itokwira vana vasingakwanisi kufamba vanhu vasingakwanisi kufamba zvakanaka ivo vachingombururuka nemari dzenyika dzinofanira kuti tidedza shanda nezvimwe zvinhu.
Makadi vatereri veradio S7 munotigonera vashamarari veStudio 7 muchiri panhau dzechokwadi ini ndiri munhu muSouth Africa asi tirikurwadziwa zvikuru nenyaya iri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Handizivi kuti chinokundinetsa ini ndechekuti mapurisa aya nemasoja vari kupfuura vanhu zvinhu zvavo zviri kuvafambirawo here zviri kundishungurudza zvikuru nenyaya yekuti hama dzedu vana vabereki tiri kutambura iyesu tiri kuno South Africa hatisi kukwanisa kuti tivachengete nenyaya yekuti zvinhu zvachona hapana chiriko chero one zvese isiwo tinenge tichida kudya zvakaoma tiri kutambura munyika ino yeSouth Africa zvichikonzerwa nevanhu veZANU PF ndovatitambudza.
Kuno kuZimbabwe vanhu vamwari taakunhonga sose nemuromo. Takafarira n'anga nenobata mai. Takaisa jongwe pamusha jongwe rinokandira mazai. Takadana n'anga yeyo yakatibhinyira mai vomusha. Hatichaziva kuti todii. Ndozvo zvaoma kuno kuZimbabwe zvino. Hei vanhu zvakuda mwari dei vapindira. Zvakuda mwoyo wamwari. Tose dei tabatwa nemwoyo wamwari. Kurayana ropa rongodeuka risine mhosva zvinotodii toita sei navo vanhu edwei tibatsirei varongona kubatsira tibatsirei dei tagona kubatana tanamata pamwe chete taumba chimwe chete taita mwoyo mumwe chete kuZimbabwe kwaoma vanhu vamwari nyika ino yaoma yashata taakutongana nematemu taakutongana nemasana.
Makadiko vatefenyuri veStudio 7 nevateereri nezita rangu tinoitwa Denis ndiri muno side rekuUppington South Africa. ndinorwadziwa nesituation zvinhu kuitika munyika medu asi ndinoda kupa kutenda kune avo vagona kudemonstrate kuti rambai makadaro zvamatoita kuratidza kuchokwadi kuti hatisi kufara nezviri kuitika nyika yedu zvayave zvarwadza izvo vakuva tiri kutambudzikawo kunze kwatiri uku kubuda kunze hakusi kufara kutozama kuti wanewo zvekuita manje tinongosvika rini tichingoyemurira nyika dzevamwe iyo nyika yedu ichigona kuti tirarame tichigona kuti tirarame tiri munyika yedu aiwa ndinoti pamberi nemastrike wayo ngaabve baba tatambura izvo
tanga ndoda kukwazisa imwe washamarari westudio 7 ndokukwazisa zvemhuri yese yezimbabwe ini ndoitwa Brian Matangazi ndobva kwarusape pari zvino ndiri Cape Town ndokuda kukwazisa zvemhuri yese kumatangazi ndodzokazve kumhuri yezimbabwe ndichiti aiwa rambai makashinga dambudziko ririko kuzimbabwe rambai makashinga zvinonaka chete tatenda
ini ndinonzi Richard Majoni. Zviri kuitika kunyika kwedu zvinorwadza. Chandirikuona apa maadvisa apresident ari kutovanyudza ivo havasi kuzviona. Dei vanga vatsvaka maadvisa because vari kutovacherera pasi chaipo havatombozviona ende zvinhu zvacho hazvingafi zvakanaka.
Maradiko westudio 7 starangu ndinonzi Stars Mall Masakura. Ndinobva pachimani mani ndiri kuno kusouth muno muJoburg. Upenyu huri kumusha unorwadza, upenyu huri kumusha unorwadza. Asi takambozviona kuti purezidendi vanowanaunza prize yefuel seeds. Asi takambozvinzwa kune vanhu vanoshanda basa iroro but vanenge vapurezidendi asi vanaunza fuel. So ndo zvinotoradze kuti gwara chaichairo rekutungamira hapana. Vanongoda kuti iwo chete wadya chigute vanhu vachisafa. So
sei mapurisa nemasoja asingastrike ari kutiwa mai yakawanda henu inguva nemadokta anorapa vanhu ari kustrike maticha anopa vanhu ruzivo rwacho kuti tizogona kuenda kumabasa vari kutostrike kuwai mapurisa nemasoja vachiuraya vanhu ngavarege vanhu varatidzire vaite zvavanoda vasununguke munyika yavo.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7. Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau nenepfenyuro. Bepanhau reHerald rinoti bato reMDC nemasangano akazvimirira ndova nemhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika mune dzimwe nzvimbo nezuro. Mumwe musoro wenhau uri mubepanhau reHerald unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuRussia uko vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Bepanhau reChronicle rinotiwo vashandi vehurumende vanoti havanei nechekuita nekusaenda kumabasa kwakaitika nezuro. Matunhu akawanda muAmerica akasangana nedutu mupengo jia iro rakasiya radira mirwi nemirwi yechando kana kuti snow kuuraya vanhu vangangosvika vanomwe uye vanodarika mazana maviri ezviuru vasina magetsi mudzimba. Ndege dzinodarika mazana matanhatu dzakatadziswa kubhururuka nemusi wesvondo. Matunhu anosanganisira Kansas, Nebraska, Missouri, Iowa, Illinois neIndiana ndemamwe ematunhu akabatwa zvakanyanya nedutu mupengo iri zvekuti mune dzimwe nzvimbo rakasiya mirwi yechando inosvika mumabvi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaClever Parirengoma Paris Mandara avari muguta reCarmel mudunhu reIndiana asi vachibva kuUzumba kumusha. Tatanga nekubvunza vaMandara kuti zvino zvakamira sei kwavanogara.
Kana zviri zvechando izvi, chando chakatiwira marumwe zuro apfuura aya. Inini sinzi ndakauya muno muAmerica ndina kuchiona chando chakadaro changa chichisvika mumazumu zvokuti mhuri yangu panapa yanga iri mubasa kukokora vakaedza pavanogona kuti vanhu tiwane kubuda kuti tisvike kunopinda mudzimotikari kuti tigoona kuenda kubasa nokuti pasina izvozvo ndofunga vanhu vaimwe vaitonyura muchando chando chakanaya zvokunaya zvirwendo runo vakakwanisa kubuda kuti vakokore nemafoshoro kuno mafoshoro avanotenga kamuno mumu ekukokora chandaya saka vakakwanisa kukokora chando cheche kuti motikari dzibude dzisingakwanisi kubuda ka asi murodhumu zvavo vanokokora nemotikari dzavo dzekukokora dzinobva dzamwaya yesauti yandoto zvakudai kuri kumusha vanhu nesauti kunetsa kwainoita kuvachitonhonga zvavo inotora asuwa zvayo ichikwatirwa nemotikari saka kutisvika kurodhumu kutokokora panapa kuti motikari dzibude mumagaraji saka ndozvakakwanisika kuitika izvozvo nezuru.
Ko zvitoro zvinenge zvakavhurwa here panyaya yezvekudya apa nekuti tinonzwa kuti manga matunhu munogona kuita mazuva maviri matatu musati mabuda mudzimba.
Zvinotonetsa kuningirika kuti uende kuzvitoro kwacho nokuda kwesino bhati chazvakanakirawo hacho ndechokuti vanokokora munzira hombe dzinoenda kumazvitoro eko kana ivo pazvitoro pacho panokokorwa zvokuti kana ini ndotoshandawo pazvitoro paka vanotokokora kuti vanouya kuzotenga vaya vaone kupinda vachipaka motikari dzavo vachitenga muzvitoro asi inenge yakaita mirwi nemirwi yeaizi yacho pavanoikokora pacho ipapo.
Zvii zvamungataurawo kune vamwe vana vezimbabwe vangadai vakasanganawo nedambudziko irori rechando chakawandisa idzi mumatunhu mavo?
Ya, chokutanga ndingati kurarama munzvimbo inotonhora zvakadai kuda kupfeka zvinodziya kubvira mumusoro mumwiri kunyange kumakumbo kumunomu mune bhutsu dzinopfekwa dzekuti ukwanise kufamba mune chandomu kwedu kumusha hakuna chando chakadai kunoku tinoya kuzoshava saka zvatiri kushava kudaro ndezvokuti totosinga tisateedzere miri kuti zvakwazodai ndobva ndazoti ndikazodai ndingati pfeka zvinodziya zvomumakumbo nezvomumaoko uyewo pakudhiraivha apa uve wakachenjera nokuti muno dzimwe nguva murodhu munotsvedza saka kudhiraivha kwedu kana tikajaira kudhiraivha kwedu kunyika kusina chando zvinosiyana nomunomu saka ndinokurudzira zvikuru sei kuti hatibate hana dzedu mukudhiraivha mukati menzira dzine chando chakadai nokuti tinopinda mutsaona dzimwe dzisingambozoitika.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe vaclevha parire ngoma Paris Mandara vari parunhare muguta reCarmel kuIndiana muno muAmerica neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti vana chiremba avaive vapedza mazuva anodarika makumi mana vari pakurangwa mabasa vasingawane varwere kuzvipatara zvehurumende vakanga vadzokera kumabasa, ongororo yakaitwa neStudio 7 yakaona kuti vana chiremba ava havasi kushanda zvachose kubva pavakazivisa kuti vave kudzokera kumabasa. Mutoro wedu wenhauti Kiri Mudzamiri akashanyira chipatara cheparire Nyatwa muHarare akaona varwere vashomanani avaiongororwa nanamukoti vechirume.
Muhurukuro yatakaita nevarwere vaiva vachifamba kuenda kumba vachibva pachipatara ichi, vazhinji vavo vakatenda kuti hongu chipatara chakavhurwa asi havasi kunyatsowana rubatsiro sezvavaisiitwa nana chiremba vasati vapinda pakuramwa mabasa. Vose vakataurwa navo neStudio 7 vaiva paparinyatwa hospital vakaramba kupa humbowo hwakadzama nezviri kuitika pachipatara apa, asi kune vamwe vaive kudzimba vakakwanisa kutaura nezvekusarapwa kwavo. Mufundisi Esther Banda vekumufakose vakati vakashayikirwa nemuzukuru wavo uyo akatadza kuwana rubatsiro kuchipatara cheparinyatwa mushure mekunge arwara kwemazuva mashomanani.
Vanhu havasi kurapwa, varwere variko, hospitari yakavhurwa asi hakuna vana chiremba. Manesi kuti vatipe mishonga vanenge vatotarisa kuti vanyorerwa nana chiremba. Ini ndakaenda nemuzukuru wedu, murume mukuru akatosiya vana vaviri, tikaenda naye tikadzoka tisina kana kutomboona chiremba kana kurapwa.
Mufundisi Banda vakaenderera mberi vachiti vakarwarirwa zvakare neimwe hama yavo nemudumbu vakatozoenda nayo kune vana chiremba vanozvishandira vega vakawana rubatsiro mushure mekunge vashaya rubatsiro pachipatara chikuru cheparinyatwa ichi.
Mari mwezuru anaya tichienda kukwadzana tadai dzionzi mbuya varwara, tikanzwa kuti kuparenyatwa vana chiremba vako, tikatsvaga motikari tikaenda kuparenyatwa. Takadzoka tikasvika kuparenyatwa kusina nachiremba, vanhu vakarara mabhenji mastretcher bed, hakuna ari kurapwa.
Mumwe chiremba anoshanda pachinoimo medical center Dr. Joseph Chiripanyanga vakataura kuti vari kuona vanhu vakawandisa vari kuuya kuzowana rubatsiro kwavari nematenda anofanirwa kuongororwa kuzvipatara.
Muna December naye kutanga kwa January nenhau yemastrike yaitika kuzvipatara zvehurumende taiona kuti mapatients ataiona kumaprivate kumasejari edu engati wandei mbichana zvichibva nenyaya yekuti kwengusima chiremba inga siri kuwanika kuzvipatara zvehurumende. Endewo zvakare zvirwere zvatinowanza kuona kumaprivate surgeries asi zvirwere zviri life threatening kana zvokuti vanhu vanokwanisa kunge vaine risk yekufa zvakaita semaaccidents ari serious nezvimwe zvakadaro. Asi patime iyi takaona kuti taiona mapatients akawanda urere wakawanda auya vaine mafracture vachikoka makumbo vachikoka maoko vachiti kuchipatara vakaza kuwana rubatsiro.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Alan Dimingo vakataura kuti vana chiremba vanoshanda zvisina hutano zvokuti vanotokwanisa kutapurirwa zvirwere kubva kuvarwere mukuita mabasa avo.
Hurumende yanga ichinyatsoziva kuti chii chaizvo chiri kunetsa nana chiremba kana kuti chii chaizvo chiri kunetsa muzvipatara. Chiripo ndechekuti isu sana chiremba tinenge tisingadi kuenda kustrike asi tinoiswa parumananzombe, tinoiswa panguva yakaoma kuti isu mashandiro atinenge tichiita muchipatara handitika tinenge tichishanda zvinenge zvisina utano handiti kwatiri muchitondorowo futi kuti zvinoitika ndezvekuti vana chiremba ndo vanotanga kusangana nevarwere vakawanda vanouya nezvirwere zvakasiyana siyana. Muchizivawo futi kuti munyika medu taita nhamo mbiri yezvirwere zvekuchaya typhoid necholera. Kuti unosvika pachipatara panenge pasina mvura, pachipatara panenge pasina masanitizer.
Mumwe chiremba akaramba kudomwa nezitakaudza Studio 7 kuti vana chiremba vave kutya kutaura nhunha dzavo vatapi venhavo sezvo vachityira kuti vanogona kuzonyimwa madhigiri avo ekupedza zvidzidzo University of Zimbabwe School of Medicine. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Today's paper kubva kune muimbi Mushakabvu Edwin Hama kari kubva kuno ku Studio 7. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rweSindebele. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti muswere zvakanaka vateereri.